Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tinonetsa nyaya yabuda muSunday Mail. Inokota kusangana kwamai Mujuru navaMugabe, and haitaure kuti mumusangano iwoyo vaimbove tapilei mai Mugabe vakenge varimo. Mukaverenga nyaya iyi yakangozara nefungidziro kufungidzira, hapana humbowo, uye idesperation yeruling party.
Bato ramai Mujuru reNPP roramba nyaya yekuti riri kuda kushanda namai Grace Mugabe.
Ndinoona kuti IMF zvigaro zvairi kuita haina kuvimbika, nekuti haingazoti tanga wabhadhara John naPeter naMary kuti kupewo mari, isusu tinavo tisina chikwereti navo. Kubhadhara kwerere IMF kuratidza kuti tine shungu yekubhadhara chikwereti.
IMF inoti haisi kuzokweretesa Zimbabwe imwe mari kusvika yabhadhara zvikwereti. Damba refu raWinky D itsva rotambirwa nevanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reNational People's Party raramba mashoko ekuti mutungamiri waro amai Joyce Mujuru vari kuda kuumba bato idzva nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Izvi zvinotevera mashoko akatanga kuburitswa nenhepfenyuro yestudio 7 kuti amai Mujuru vainge vaita musangano nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechipiri kumba kwava Mugabe kuBlue Roof kuBorodale. Bepa naure Sunday Mail rakatiwo amai Mujuru vaizoenda kuCape Town kuSouth Africa kunoita musangano nevenhengo dzeG40. Asi amai Mujuru avo vari kuSouth Africa vanonzi nemunyori mukuru webato ravo vaGift Nyandoro havasi kufambira nyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaNyandoro.
Mashoko amuri kubvunza mukoma Blessing manyepo. Mai Mujuru havana chekuvanza kuvana veZimbabwe. Mai Mujuru chokwadi chiripo ndechekuti vakadeedzwa navaMugabe maringe nekuti vaMugabe vainge vane chokwadi chavanga vakuziva. Ngatirangarirei vana veZimbabwe kuti mugore ra2014 musi wa1 December mai Mujuru vadzingwa muzano. Havana kudzingwa maringe ndekuti vaMugabe vega. Mumwe wevanhu vakaita kuti vadzingwa vanhu vanosanganisira Emerson Mnangagwa neana Chiwenga vekumauto ava. Asi vaMugabe vakanga vangofunga kuti varerutsvirwe wanga uri mukana kuti vapupuro kuna mai Mujuru kuti mwanangu chokwadi Joyce Tero paMujuru. Ndakazoziva chokwadi vanhu vainyepera kuti iwe une chawaida kundiita ndivo vakanga vane chinangwa chekundibvisa pachigaro. Zviri normal kuti munhu akumbire ruregerero, uye mai Mujuru vakataura kuti baba ndakuregererai. Ingawani muchirungu tinoti to forgive is divine. Asi tinonetsa nyaya yabuda muSunday Mail. Inokota kusangana kwamai Mujuru navaMugabe, and haitaure kuti mumusangano iwoyo vaimbove tapilei mai Mugabe vakenge varimo. Mukaverenga nyaya iyi yakangozara nefungidziro kufungidzira, hapana.
Munyori mukuru weNPP vaGift Nyandoro vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kuti iregere kutenga zvinhu zvakawandisa kubva kune dzimwe nyika zvinozopa kuti igare iri nyika yekungokwereta uye kutadza kubhadhara zvikwereti. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemumwe ari muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muIMF ekuti bhanga iri ari kuzokweretesa Zimbabwe mari kana isina kupedza kubhadhara zvikwereti kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Gift Mugano, mukuru wezvezvidzidzo vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi paZimbabwe Ezekiel Guti University.
Tikada hapana zvinhu zviviri. Chekutanga chekuti IMF kuona kwangu yaifanira kunzwira Zimbabwe tsitsi, nekuti ku IMF hatina chikwereti. Takabhadhara mari yatanga tichinga tichiowa IMF gore rapera yaikwana kusvika $108 million. Saka kungava kubhengi kazhinji zhinji kana waclear chikwereti chako, unonga wakukwanisa kutora mari kuti ukwanise kuenda mberi nedevelopment. Saka ndinoona kuti IMF kutaura kwairi kuita haina kuvimbika, nekuti haingazoti tanga wabhadhara John naPeter naMary kuti kupowo mari, isisi tinavo tisina chikwereti navo. Kubhadhara kwetiri IMF kuratidza kuti tine shungu yekubhadhara chikwereti. Panguva yatiri tiri panguva yehuku nezai, kuti ichi inofanira kutanga kuvapo huku kana kuti zai. Saka tiri kuti veIMF vakatipa mari nemamiriro yaita upfumi hwenyika neshungu dzine hurumende iripo pari zvino, yaikwanisa kutibatsira kuti uwandise upfumi hwenyika kuti ikwanise kuona mari yekuclear nana World Bank nana Africa Development Bank. Maitiro ekuti IMF akasiyana neAfrica Export and Import Bank iri kutipa malines of credit kunyange tine zvikwereti, nekuti iri kuziva kuti inofanira kutipa simba rekuti tikwanise kukira chikwereti. Kueconomics, kuti munhu akwanise kubhadhara chikwereti onotomupa imwe mari pane dzimwe nzvimbo, zvichisiyana munhu wacho ari kukwanisa here kuratidza kuti ane hwaro oro ringati mapolicies ari kuratidza kuti anokwanisa kudzoka back panzvimbo yekuti abudirire. SaZimbabwe tingati pari zvino nenew dispensation iri kuenda mberi, asi irida kujegwa yatingati chaendai kuti kupusha mota chiri chiri start. Saka ndo pekutanga ipapo kuti IMF haina kutembeka apo, haingataure zvekunext door kwaisina kuswera kuti ukaona chikwereti bhadhara ndezvekupawa futi. Handisi kuona kuti vakavindika ipapo, hapana kubuda zvakanaka. Asi chiviri ndechekuti ndichida kudzoka mubvunzo wabvunza kuti Zimbabwe ingaita sei wapfuma waendere mberi. Zimbabwe haifaniri kuda kuvimba nekukwereta mari kunze kwenyika, sezviri tiri kuona kuti vana IMF tabhadhara tiri kukwereta mari havasi kutipa. Pane zvimwe zvatiri kupedza mari tichitambisa mari zvatinofanira kunga tichitarisa tega kuti toita sei seZimbabwe tiende mberi neupfumi hwenyika.
Mungapa here muenzaniso wezvirikuda kuitwa?
Mari yatiri kubudisa yatiri kurasa muno muZimbabwe imari zhinji yatokwanisa kuti tikaita tikabatana pamwe chete senyika, tinokwanisa kuti mari iyo tinge tinayo tichishandisa tisikamhanyi kunokwereta vari kutinyima mari. Semuenzaniso, Zimbabwe iri kupedza mari inosvika $2 billion tichitenga zvirimwa zvatinokwanisa kuti matrega senyika, zvinosanganisira kuti chibage, goros. Tiri kupedza mari inosvika $500 million pagore. Matimati nemavegetable tiri kupedza mari inosvika $260 million pagore.
Dr. Gift Mugano, mukuru wezvezvidzidzo paZimbabwe Ezekiel University, vanga vari paRunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch riri kuparura svondo rino gwaro reongororo pamusoro pekucherwa kunoitwa zviwanikwa zvikuru nevanochera vasina mvumo kana kuti makorokoza. Gwaro iri riri kuparurwa kuLondon uye zvinonzi richabatsira kupa ruzivo kune vanotengesa nekutenga zvicherwa izvi kuti zvinowanikwa nenzira dzipi. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu ndemumwe wevari kupinda musangano uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 avabata vari parwendo rwavo kuenda kuLondon kumusangano uyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndiri kufambira kureport launch yeHuman Rights Watch. Vari kulaunja report yavari kuti responsible sourcing yemaminerals especially ari kubva kuvatinoti muZimbabwe makorokoza, maartisanal miners. Ndosaka ndiri kuenda kumotaura pamusangano iwoyo nekuti nyika yedu iko zvinezvi ine vanhu vangangodarike miriyoni imwe chete vari kurarama nekuchera goridhe zviri kunzi zviri pamutemo. Musangano uyu uri kudaidzirwa nesangano reHuman Rights Watch rinova rakaita ongororo muAfrica vachiona matambudziko ari kusangana nevanhu vari kuchera maminerals angava riri gold kana madiamonds zvinonzi zvisiri pamutemo, anonzi maillegal miners. Saka ripoti yavo vari kuda kuti vaitoririwo kune makambani vanotenga ndarama nemadiamonds ivavo anobva kunzvimbo dzakadaro kuti vari kumbonyatsa kuziva here maconditions ari kucherwa zviwanikwa izvozvo.
Asi neimwe nzira hazvizomanikidza here kuti vanhu ivava vari kurarama nekuchera mangoda kana zvicherwa izvozvi zvinonzi zviri kunze kwemutemo vadzenge vachimiswa kuita basa iroro vachirasikirwa neraramo?
Zvitodaro, chinangwa chekubuditsa report iyoyo ndechekuti varatidze kupasirese kuti vanhu ava vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo, vari kucherawo zvicherwa izvi kuti vakwanise kurarama upenyu huri normal, varege kunopaza dzimba dzevanhu kana zvitoro kuti vava nekurarama. Saka chichemo chiruda kuendeswa pasi rese kuti makorokoza aya ngavapiwo mitemo kwayo, kwete mitemo inovati muri mbavha kana kuti muri macriminals, asi mitemo inoita kuti vakwanise kushanda sekushanda kunoita maticha kana manesi kana madhokotera. Ndo chinangwa chekupublisha report iyi.
Saka munotarisira here kuti kune vehurumende vachapindawo musangano uyu? Tichiona kuti ndo vanenge vaine masimba ekuchengetedza kodzero dzeivo vari kuchera zvicherwa izvi.
MuZimbabwe hakuna vari kuuya, asi kune vekune dzimwe nyika variko.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vari parunhare panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chekunyoresa vavhoti chekupedzisira kunyoresa vamwe vanofungidzirwa kuti vainge vasaririra kana kuti mop-up exercise chiri kupera nemusi wechina svondo rino. Pari zvino vanhu vanyoresa vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe. ZEC yakamboti inoda kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe, asi inoti yave kutarisira kunyoresa mamiriyoni mashanu nemazana zviuru mashanu chete. Masangano akawanda akazvimirira oga ari kuedzawo kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Rimwe sangano riri kukurudzira vanhu kuti vaende kunovhota ndere Platform for Youth Development. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauyo weStudio 7 abata mukuru wesangano iri vaClaris Maduku, avo vari kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vanyorese kuvhota kumaNickerland.
Dambudziko redu rakanyakura ndevechidiki vahatiri kunyakutageta. Vazhinji vacho vanhu vanga vakuona sekunyaya dzematongerwo enyika kupedza nguva, nekuti vanhu vanenge vaine zvakawanda zvinovashusha zvekuti hakuna mabasa, uyewo mararamiro avari kuita vanenge vasina zvavari kuramba nazvo zvavanoziva kana maprojects kana zvakadaro. Saka tiri kushanda nevechidiki vakadaro ivavavo. Saka dambudziko redu rakanyakura nderekuti vanenge vachida kurudziro yakanyanya. Panekange dambudziko rakanyakukura rekuti havana madocuments akakwana. Zvino rimwe dambudziko riripo ndirekuti nevamwe vaya vanoti vabereki vava vana vomubvira rekutora zvitupa, saka ivo vanenge vasina kana pekutangira. Asi isusu seplatform for the development tiri kuona sekuti tinokwanisa kuita overcome that problem, nekuti tiri zvimushano zvakanaka nevana mutape matraditional leaders vedu. Ndiva rikutibatsira kuti patsamba zvinhu zvichikonzera kuti vagare vevamutumburi, vagare kwagarahwa, vagare kwechinyamukwakwa, zvishandisa madocuments iwayo kuzoti vawane matsamba anovapa mabirth certificates uye anovapa zvitupa. Saka ndikuona kuti awa kunyange paine matambudziko akati kuti ndinoona kunge tinobudirira kuti manhamba katiri kutarisirawo akwanise kusvika.
Tichitarisa kuti chirongwa ichi chemopap chichange chakusvika kunopera, pane zvirongwa zvamakatarisana nazvo here?
Nyangoti iyeye kutanga enda kuudzai kuti kuita zvemabhora, nekuti tiri kuona kuti munzvimbo zhinji kana muita zvemabhora mune musingadi, panenge pasina zviya zvakawanda zvatingati maprocedure zvekuti munombodiwa kuti mapurisa ngazi, nekuti vazhinji vemunharaunda vagara vachiita mumabhora iwayo. Then tine zvimwe zviri kufarirwa nevanhu anonzi maroad shows nevaimbi vatiri kushandawo nemasangano amwewo ari kukurudzira akafanana naZim Right Team Zimbabwe Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kuti kana tata maactivity danika nemaradhisho vone vanotitumirawo zvimwe zvikwanisiro kuti tinge tiine vanhu vakawanda vanenge vachiuya. Ikandi zvatiri kuita nhasi tangatambosvika zvekuchinyamukwakwa, mangwana tinenge tiri kwachibuwe tichaenda zvekwamaunganidze tiinda kwamuzite. Tiri kuitazve zvimwe zvirongwa zvatinoti cultural and traditional arts festival, patiri kuti patika dzekuchipinge vazhinji kune nyaya dzekuti kutambwa michongoyo, kune chokoto nezvimwe zvezvi zvinyambera, ndo mitambo yatinenge tichitoite kukorokodza vanhu vouya.
Avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vachitaura naMavelous Mhlanganyauyo weStudio 7 vari kuchisumba nje.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo munyika yeAmerica pakati pemuzinda wemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump nevasori kunyanya veFBI nevebazi rezvemitemo muAmerica reJustice Department. Kunetsana uku kuri kuuya mushure mekunge bato ravaTrump remaRepublicans raburitsa mashoko richishora mashandiro emapazi maviri aya richiti aida kuzodza vaTrump mafuta enguruve yavasina kudya panyaya yavari kupomerwa yekuti vaitsigirwa neRussia musarudzo. Asi mapazi maviri aya anoti mashoko akaburitswa aya haanyatsosvike pamwongo wezvakaitika uye vachitivo kufukura hapwa. Kunetsana kwakadai hakusati kwamboonekwa munhoroondo yeAmerica. Nyika yeIsrael yaparura chirongwa chekuzivisa zvizvarwa zvemuAfrica zviri muupoteri munyika iyi kuti zvichadzingwa. Mutsamba dzakaendeswa kuzvizvarwa izvi kutanga nezuro, Israel yakati zviri kupiwa mazuva makumi matanhatu chete zvopiwa tiketi rendege kuenda kune imwe nyika yemuAfrica isina kudomwa nezita. Vapoteri vakawanda kubva kuEritrea neSudan vanosvika zviuru makumi mana vari muIsrael uye vari kutyira kuti vachaendeswa kuRwanda. Asi vamwe vana chiremba, vatyairi vendege nevamwe vechitendero vari kushora zvikuru zviri kuitwa nehurumende izvi. Chirwere chekorera icho chakauraya vanhu vana mwedzi wapera muchegutu chave kukonzeresa mutauro pakati penhengo dzechitendero chechimoslim nevakuru vezveutano pamwe nevematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro raro rekubvuma kuti chirwere chekorera chainge chauraya vanhu vana muchegutu, bazi rezveutano rakati mavigiro anoitwa vasi nenhengo dzechitendero chemuslim zvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa kuti chirwere chekorera chipararire muguta iri. Gwaro iri rinoti pakafa ambuya Laita Mulungusia pavanhu vakageza mufi, vatatu vavo vakafawo mumazuva mashoma akatevera zvichikonzerwa nemagezero avakaita mufi. Nhengo dzechitendero chemuslim dzinoti hadzina kufara nemashoko akaburitswa nebazi rezveutano. Munyori mukuru wechitendero ichi muchegutu vaED Chiutulia vanoti magezero avanoita nhengo dzavo dzinenge dzafa akasiyana nezvinoitwa nemamwe makereke kana pachivanhu, asi vanoti havasvine matumbu sezvinotaurwa nevakawanda. Vachiutulia vanoti vanogeza mufi semagezero aiita achiri mupenyu, uye mvura inenge yageza munhu anenge afa inoraswa zvine utsanana sezvo zvichiitirwa mumba yakagadzirirwa izvozvo.
Chokwadi, muslimu akafa
isusu hatigezesi sekugezesa kunoita vamwe zvezvokutora tawero mungobvuta kubvuta. Anogezeswa zvechokwadi sekugeza kwaaiita ari mupenyu.
Endi nenhau iri kutaurika yekuti hatingatore nhau yacho iri kutaurika, totaura kuti munhu anogezeswa tinotove nebesini tine inonzi janaza room matino gezesera mufi kana achinga afa panotove ne outlet inoenda kusua yakatokonektwa kudhara kutaura izvozvo kumosiki kwedu
vachiuchulia vanoti manyepo kuti nhengo dzavo dzinosvina matumbu emunhu anenge afa sezvinotaurwa nevanhu vakawanda
zvezvokuti hanzi kunosvinwa matumbu anosvinwa chirudzii asina kuvhiyiwa munhu matumbu esaya manyepo
vachiuchulia vanoti havasi kufara nemashoko akaburitswa uye vanokurudzira vanhu vakaburitsa mashoko emanyepo aya ivavo kuti vavakumbire ruregerero sezvo vakatadzira chitendero cheislam
hatina mufaro nepublicity yakaitwa whoever akaburitsa nyaya iyoyo I don't want to mention names is to apologize ataurire nyika chokwadi because ari kuita kunge asingafarire chitendero cheislam
gurukota rezveutano vaDavid Parerenyatwa vanoti vanoremekedza zvitendero zvose zviri munyika vachiti zvitendero izvi zvinofanirwawo kuita zvinhu zvinobatsira vatendi vavo
tinokudza ese maMuslim maChristian semukuru weMinistry of Health tinotokudza vananamata nemanamatira avo kana zvemudzimu tinozvikudza hati hapana chotinomboshora kana wani asi isusu tinongotarisa munyaya yeutano kuti zviri kuitwa pautano here kana kuviga kwacho zviri kuitwa pautano here kana magezero kana vachigeza tichatoda kuvakumbira kuti tione kuti munogeza sei kutibatsirane pautano
nyanzvi munyaya dzezvechitendero vatonderai makaya vanotiwo tsika dzezvitendero hadzifanirwi kuisa upenyu hwenhengo dzavo panjodzi munyaya dzeutsanana ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Arthur Chigoriwa
Muimbi ane mukurumbira munyika Winky D nemuswechishanu akabura damba refu idzva rinonzi Gombwe kuHarare International Conference Center. Mutori wedu nhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Damba refu idzva remuimbi uyu rakonzera mutauro mushure mekunge rakapa Winky D mari inoita iyo zviuru makumi manomwe zvemadhora apo vana muzvina bhizinisi vaGenius Kadungure navaAlben Dabambi vakakwikwidzana kuritenga musi wechishanu apo rakaparurwa. Damba refu iri iro rine nziyo 12 rakasiyana zvikuru nemamwe ese aakaparura mushure mekunge Winky D akanda dzechitendero achiperekedzane nangirozi iyo akaimba akabatana nevabati vaJehovha.
Nino tani savana fungwa dzotenderera liso dziyo yerera chino ndipa yapahana pandino tani savana taiti zimwe ichatsi kangirozi ichatsi murangozi ichandi wanira nyasha aiwanda pikwa koni zikatsi kangirozi zikatsi murangozi Natenderera osikidi ndafamba mama era ndateketera natsika kunyange pano era
kunyange hazvo zvisati zvaziviswa kuti madamba refu mangani akatengwa muswechishanu apo rakaparurwa zviri kuratidza kuti Gombwe ringangokwikwidzana zvakasimba nemadamba refu akatengwa zvinotyisa musi kutanga wawo ekutengeswa. Izvi zvinotevera kuzara kuti fasha kwaive kwakaita nhandare yeHarare International Conference Center apo damba refu iri rakatengeswa kekutanga. Dzimwe nziyo dziri padamba refu idzva iri dzinosanganisira IM Hot dzemudanga mawani atanga, finu finu, dona, robots, na gombwe, iyo, Winky D, anoti, ndeye chinyakare. Winky D, uyo, akaita rimwe damba refu, nemuimbi woku Jamaica, anemkurumbira Biniman, anoti, zvekuimba zviri muropa. My woman, please just help me understand why we fighting all the time. Baby, me nah let you go, 'cause you know I say me love you so. Yeah. We nah pose like that, me nah, 'cause it's a loving and a puppy show. No, baby, me nah let you go, 'cause you know I say me love you so. No, we nah pose like that, me nah, 'cause it's a loving and a puppy show. So me say, sin, simmer, you got the keys to the bimmer. Sweet like a sugar, but you hot like a pepper. No, girl, I look me, but I don't matter. You inna me life, you make me life better. Me and you together is like bread and butter. Make me music like a David Guetta. Me and you are come from the college and the gutter. Winky D, akashandisa zvekare mukana wedamba refu rake idzva iri kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemana ekuberekwa kwake. Muimbi uyu akaberekwa musi wa 1 kukadzi 1983 mumusha wekambuzuma muHarare achinzi Wallace Chiru Miko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Zika zika ngirozi, zika zika ngirozi, zika jiwani enyasha. Moyo wekubereka, chino wanire mera, chino nibaya pahana, panino tari savana, fungwa zotenderera. Sio yerera chino ndi baya bahana pandi no tari savana taiti zimwe echa zikambiro echa zimura ngozi echa ndi wanira nyasha ayu wanda tipa koni zika zikambiro zika zimura ngozi zika ndi wanira nyasha ayu wanda tipa koni nata Osi kidi ndafamba mama era Ndateketera Natsika kunyanga pano era Chinyama saramba Mweya tunga mirava na zolo famba Kandama kwa tipo voshanda Vasunu ngure muhuranda Uona mutiza musha Kande musangwanza kuna kusiri kufa Kupira musango here Senge masina musha Tariti zimwe kubereka vana vandisisa one vango vafararira nenyika hanzi yatinga zvigone ndakaberekera kejo saka ndasiya neine mombe vari kumhanyisana nemabasa kuda kudzinga urombe dose vaona kuhope vari pamusha ndaiwa hadzizi nyope kubva mangwanani vari pandima samara kudoke ndaiti zimwe
Nako kambo dzikangirozi kubva kuna Winky D. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bato raMai Joyce Mujuru reNational People's Party roramba mashoko ekuti riri kuda kushanda naMai Grace Mugabe nevamwe veG40. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti IMF inofanira kupawo Zimbabwe mukana wekuti ipiwe imwe mari, kwete kuramba yakatsika madziro ichiti Zimbabwe inofanira kutanga yabhadhara zvikwereti zvose kune mamwe mabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekwa nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo ndichiti muswere zvakanaka ndizvona. Mutungamiri Nkomo mundau dzeIsindebele.